mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 3/10/2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika wovhura zviri pamutemo musangano wezvicherwa kuVictoria Falls. Zimsek yoshorwa nekuisa mari dzekunyora bvunzo pachikero chemari yekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano wepagore we2022 Chamber of Mines Zimbabwe Annual General Meeting ku Elephant Hills ku Victoria Falls. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekusimbaradza nyaya dzezvechicherwa. Makambani makuru munyika akaita seZimplats, Caledonia Mining Corporation neZimbabwe Consolidated Diamond Company ari kumusangano uyu. Hurumende inoti ine hurongwa hwekusimudzira nyaya dzezvekuchera zvicherwa kuti iunze mari inosvika mabhiriyoni 12 kana kuti US$12 billion pagore kubva pamabhiriyoni 5 kana kuti US$5 billion gore rapera. Gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando vaudza bepanhau reHerald kuti gore rino musangano wakanangana negoridhe uye gore rapera wainge wakanangana neplatinum. Vati vane tarisiro yekuzadzikisa chisungo chekuunza mari yakawanda kuburikidza nezvicherwa sezviri mugwara rehurumende. Asi vamwe vakaita semukuru musangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeuori ndidzo dziri kupa kuti Zimbabwe itadze kuzadzikisa zvinangwa zvayo.
Chinhu chatinodzidza chikuru apa ndechekuti nyika yedu ine upfumi hwakanyanya, asi hatisi kukwanisa kuti tiite maagreements nemainvestors anobenefita nyika. Ndo zviri kuita kuti vasanzwisisane nemainvestor, ndo zviri kuita kuti mainvestor vatye kuuya kuZimbabwe nekuti vari kumanikidzwa kupinda mumajoint venture nemakoronyera. Vounza mari dzavo vopedzisira vaakunzi kana kuti kambani yacho yayangu nezvimwe zvakawanda zvinozotanga kuitika kana investor auya nemari yake.
Izvi zvinokonzera matambudziko akaita sevamagoo kana zvikasagadziriswa.
So tikasagadzirisa nyaya idzodzo zvisinei nekuti tine zvicherwa zvakawanda sei, as long as tiri kutungamidza makoronyera pamberi kuti vashande nemainvestors, hakuna chinobuda. Nyika icharamba inguiri inonzi the resource case kana kuti the paradox of plenty.
Munoreve apa
yekuti tine zvizhinji zviri pasi, asi nyika yedu inenge isina chinhu chiri kupinda mutreasury. Vanhu vanoramba vari varombo zvisinei nekuti vakagarira upfumi huri pasi.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri mubishi kunyora tsamba yenyunyuto kuhurumende nezvedanho reZimsek rekutara kuti mari dzekunyora bvunzo dziiswe pachikero chemari yekuAmerica. Mutauriri weZimsek Muzvare Niki Dlamini vaudza Studio 7 kuti vabereki havabhadhare iri mari yekuAmerica asi inoenderana nemari inenge ichitengeswa dhora kubhanga panguva iyoyo kana kuti interbank rate.
Magrade 7 iwo ari kunzi anobhadhara $10 pamwe chete patem. Zvichireva kuti pavanobhadhara izvezvi gore rino vanenge vachibhadhara $29 yakakwana zvikavhawo term 1, term 2, term 3. Magrade 6 egore ra 2022. Pane zvikoro zvinobvuma kuti vabereki vatange kubhadhara mafees gore rino vachizopedzisira kubhadhara gore riri kutevera. Magrade 6 anenge achibhadhara iwo $5 per term. Zvikoro izvi mafees atiri kutaura aya anenge achibhadharwa nevana vari muzvikoro atinoti mapublic schools kana kuti magovernment schools kana kuti malocal authority or council schools nemamission schools not for profit mission schools. Kana vana vari kumaprivate schools kana kuti kumaprivate colleges kana kuti mwana ari private candidate, pagrade 6 anenge achibhadhara $11 pagrade 7 achibhadhara $22 per term. Ordinary level kune vana vari kumagovernment schools kana macouncil schools kana iwo manot for profit mission schools vanenge vachibhadhara iyo $11 and then kana vari mumaprivate school $24. Advanced level kana iyo A level kana vari magovernment schools $22 and kana vari maprivate school $48. Tiri kutaura zvekuti mari idzi although dzakapegwa in US dollars tiri kuti vabereki vanobhadhara mazim dollars. Zvikoro hazvibvumirwi kudimanda kana kuti kutora maus dollars kubva kuvabereki.
Mashoko emutauriri wezimsec Muzvare Nikki Dlamini. Zvichakadaro, hurumende yakatiwo ichabhadhara chimwe chikamu chemari yebvunzo iyi vana vechikoro vachizobhadharavo inenge yasara. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri weProgressive Teachers Union vatakavafira zhohu kuti tinzwe zviri kutora nzvimbo.
Ngembu isusu sangano revarairidzi izvezvi tiri mubishi rekunyora gwaro riri kuinda kuline ministry of education, kuinda kugovernment nekuinda kuzimsec kuti tivaratidze kuti pane zvabuda izvi netime frame yabuda iyi paita mateya paita gadzirisa zvine maringe nemari dziri kuchajiwa idzi zvine maringe netimetable yokubhadhara mari dzacho nezvimwe zvakawanda zvinoinclude ivin nekupa varairidzi mari dzinogutsa mukombe kuti vaite basa ravo maisho kwazvo nyemba kusadzarungwa.
Zvii zvamungati dai vatseketudza vachiita muda kuti vasvike papi?
Maonero edu isisi ndokuti zamanishina harifani kuti rionere vabereki. Dai mazamanishina zvavo akwanisa kunge achichajiwa mari dziri pasi pe-1000 mari yomuno zvingabatsira zvikuru kwazvo, nokuti munhu unenge akapedza makore 4 kana makore 6 achidzidza uyezve taiziva kuti primary education kudzidza mahara. Dai hurumende yatsvaga mari yokuti vana vasange vachibhadhara kuprimary. In fact basic education zvaive inotonzi ndeye mahara. Basic education inova kubva grade 1 kusvika form 4. Taizoonawo mafees ari affordable taakuenda kua level, asi pamwe pese hurumende yambomiramirawo ikabatsira vabereki. Asi pari zvino tiri kukumbirisa kuti dai vangodadzawo kana ma-1000 pesubject zvingava zviri nani, uyezve tikakwanisa kuti nguva yokubhadhara yacho ikwanise kunge ichiita 2 weeks kana 3 weeks nokutenderawo even late entry. Zvinhu zvingabatsira nokuti painenge ichingoenda mari yacho inenge ichingoenda muZimbabwe hatichaende kuCambridge. Saka zvinofanira kunge zvarerukira vagari vomuZimbabwe pane pataibhadhara mari kuCambridge.
Mari dziri kubhadhariswa kunyora bvunzo imari dzinoenderanawo here nedzimwe nyika?
Tinoratidzwa kuti kumwe education into right, saka maschool fees haatobviswa. Saka kumwe ikodzero yemwana anodzidza kuti aende kuchikoro anyore masubjects aanoda. Saka pedu patinotorira kuremedza mubereki kuti abhadhare mafees apo, tisu tinenge tatoita mateya. Tikaenda kwese kuna naZambia, kuna naBotswana, kuna naSouth Africa, hakuna mwana anotadza kunyora zamanishin, nokuti hurumende dzekwei hurumende dzavanhu dzinobatsira kuti vana vanyore masubjects akakwana vachibhadhariwa nehurumende. Saka isu tiri kutoremedza vabereki nemari dzinodhura dzikadai.
Mashika papi nenyaya dzekufambira mihoro?
Dambudziko ririko nderekuti vanhu vatinenge tichida kuti titaure navo vanotiza nhaurirano. Patiri izvezvi tazama matanho ese, izvezvi takanyora tsamba tikanyora kumukuru wenyika mazuva mashoma shoma achangopfuura tichivaudza kuti pari dzanetsa muzvikoro hongu vakatambira tsamba yedu asi hatisati taona mhinduro yavo kuti vanoti kudini nemari shoma dziriko idzi. Varayiridzi vari kunhunga zvose nomuromo zvokuti tikasvika mumwedzi uno wachikumi kusvika papei pasinawo imwe mari yakwanikango ichiuya kuvarayiridzi, tingaona varayiridzi vachikanda mapfumo pasi nokuti varayiridzi vakawanda vari kutotiudza kuti havakwanisi kunge vachishanda kupfuura pana June payday. Vakatarisira kuti mari dzavo dzivandudzwe kusvika pana June payday. Pakatadza kugadzirika ipapo tinokwanisa kuona varayiridzi vachiramwa mabasa. Kana payday yemuna June ikapfuura pasina zvaita, varayiridzi vanozongokwanisa kukanda mabasa pasi nokuti vanenge vasina mari yokuramba vachienda kubasa.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reAmsterdam kuNetherlands chiri kusimudza mureza weZimbabwe kuburikidza nekusona hembe. Chizvarwa ichi amai Eglet Nyabure vanoti vave nechitoro chine mukurumbira munyika iyi chinonzi Peka Fashions chinoshandisa machira ekuAfrica. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naEvans Zininga weStudio 7 naamai Nyabure.
Tinofadza kunzwa kuti Peka yakuzikanwawo ikoko kwamuri. Ini ndinonzi Eglet Mutengwa Nyabure. Ndakazvarwa kuMberengwa. Takazotanga kudzidza tertiary education kuHarare ndopatakazomuva ndakunoita telecommunications engineering. Izvinezvi tiri based kuno kuNetherlands. Dani about 13 years tichitiri kunoko.
Saka peka.com yakatanga sei?
Peka sezita racho peka. Inini zvazvakakosha kuti munhu anofanira kupfeka identity yake zvaanomirira. Ende sezvanambotaura ndakadzidza telecommunication ndokwandaishanda seengineer wetelecommunications kumakampani akasiyana-siyana. And uchizouya kuno kudiaspora, identity was yachati zvinhu chiri very important kuti zviratidze kuti ndiwani unobvepi. Patakazoona kuti hapana mumaketi munhu aigadzira hembe dzinenge dzine katachi kekuAfrica dzine kamix kekueurope zvokuti hazvina kunyanyisa kuita too African or too European. Ndakaona kuti hapano pane opportunity kuti tigadzire peka. So ndo matangira tikaita nechizvidhizainira zvangu, then vanhu vakaona kuti design inenge yakanaka, inokwana kwana kwese kuAfrica nekunoku. And inenge ichita kuti unotaura nyaya yako tinobva kupi, munhu anoona kuti hai zvasi zvatinoona mumashops.
Saka munhu waenjinia anosona futi hembe, zvinofamba sei?
Aiwa, zvandakazodzidziswa manje. Saka pakutanga business apa ndaona kuti zvinonakidza, zvinondipa simba rakawanda. Because zviri kutaura about history, zvinoita ndibetsere kutaridzawo nezvekwandinobva. Ndakadzidziswa kuti dzimwe nguva haufaniri kuita zvese. So inini chandaigona kudrawa, ndokutora bepa rangu ndodhirowa, ndoda hembe yakamira soso, umoisa maprints akamira soso, 5 centimeters, 10 centimeters, mabatani akadai dai dai. Izvozvo ndo zvandinonyanyisa kugona, and ndaigona zvidzidzira payoutube. Inogonotarisa masoftware okugadzisa ma3D prints, for example.
Ndoda kuti nditarisewo kuti sechizvarwa cheZimbabwe chiri munyika dzekure kudai, vanhu vari kutambirana sei nebrandi renyu repeka iri?
Ndiri kufara zvikuru kuti vanhu vari kuritambira zvakanaka.
Iko zvino mava kupi nekupi? Vanoda kutenga vanokuwana ikupi?
Zvakanaka mukuti mazuva ano edigital era mostly vanotenga online www.peka.com. But tirikufara this year, actually last month, takavhura shop muno Netherlands.
Amai Eglad Nyabvure vange vari parunhare ku Netherlands na Evans Zwininga we Studio 7. Chombo tarisa zvirimu mapepa nawo anasi. Pepa nawo Newsday rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakati vari kushishikana zvikuru nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kupondwa kuti mitezo yavo ishandiswe mukugadzira mishonga yechivanhu. Vakati vari kunetsekawo neuwandu hwemhosva dzekuba vanhu vakapakata zvombo uye neuwandu hwenjodzi dziri kuitika mumigwagwa. Vamunangagwa vakataura mashoko aya pakuvigwa kwegamba renyika vaGodfrey Chanakira. Vamunangagwa vakakurudzira vezvemutemo kuti vapedze matambudziko awa. MuNewsday makare mune imwe nyaya yekuti mukuru wechitungwiza Central Hospital vaBright Mupindu vanoti kushaikwa kwemari kuri kutadzisa kuti zvirongwa zvizhinji zvakatangwa pachipatara ichi zvipedziswe, uku chipatara ichi chichitadza kupa varwere zvekudya zvavanofanirwa kupiwa muchipatara. Vamupindu vanoti tangi remvura rinobata zvuru mazana matanhatu emalita emvura kana kuti 600,000 liters rakatanga kuvakwa mwedzi mitatu yapfuura riri kutadza kupedziswa nekushayikwa kwemadhora zviuru mazana mashanu emadhora ekuAmerica. Herald rine nyaya yekuti mukuru anoona nezvesarudzo muZimbabwe Electoral Commission vaUhloyile Silaigwana vanoti ZEC yakabvisa mugwaro revavhoti mazita evanhu vakafa vanoita zviuru makumi matatu nezviviri negumi 32,010. Pepa nawo repadande mutande rezimlife.com rine nyaya yekuti vaimbova gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vari muupotori kukinya muzvinafundo Jonathan Moyo vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachadoma mutungamiri wemauto vaValerius Vanda kuti vatore chinzvimbo chakasiyiwa navaKembo Mohadi gore rapera chekuva mumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga panyaya dzakasiyana-siyana.
Kutasimba here muna mukoma Blessing Zulu, ana mukoma Tanuka Wande, ana Jonga Kandemiri pastudio 7 apo. Ine ndiri Tenyanyiwa, ndiri muno muPretoria kuSouth Africa. Nyaya yangu yandira kutaurawo muzuva ranhasi mangwanani ano iri pamusoro pemutauriri anozviti kana kuti mutauriri wemapurisa Apollo Tembanyati kuti vari kukanganwa here kuti kana uri mutauriri wemapurisa hausi mutauriri weZANU-PF. Ngavapa patsanura ipapo, ndoadvise endera kuvapa kuti patsanurai Vanyati kuve mutauriri wemapurisa nokuve mutauriri weZANU-PF, kana kuti spokesperson wevanhu vari kuakiuswa kuti vakatora muzvari ali wekuchitungwisa Nyatsimba akashayikwa asiri kuziva kuti ari kupi. Dai vaita mwoyo wekunge vachiziva kuti vari kushandira nyika uyezve vakasarudzwa nebandiko repolisi kuti vataure on behalf of police, zvinotori nani pane kutaura mashoko anonhuhwa kudaro kuti vanhu vari kuakiuswa havasi veZANU-PF. Vava kutoziva makadhi caring members eZANU-PF.
Makadiko Studio 7, inini ndinonzi Murisi, ndinoshandira private sector, tiri magadhi asi kuti kandochokuti tongopuwa mabhondi iwayo, tikupuwa marate GS, but vamwe vanenge vachipuwa maUS. Dai vationawo maprivate sectors ese ari kushanda kugavhumendi, dai tatogona kupuwa maUS, dai tagona kupuwawo tapuwawo nazviro zvaigona kutibatsira zvakanyanyisa, because zvikona zviri kutikanganisa kutiuraya nenzara, uye ndaitongochemawo ndichiti dai zvazvigona ivo vamunangagwa ngavasire, ngavambosiya chero dai zvazvagona ngavasire vachiwena vice president wavo atonge nyika, timboona kuti zvinoita sei, zvaitova nani tichizoenda kumaelections nokuti vamunanga havana chavanoziva dai vanga vane zvavanoziva vaidzinga mutule mutule vaifanwa kumudzinga mufinance minister vobva vadzinga futi John Mangosha zvaigona kutibatsira.
Zita ndinoitwa zvawada ndiri pano paFree State muSouth Africa. Ndaichida kukumbirawo zvemutungamiriri wevanhu vachamisa kuti dai vanga vambowedzera vambosedera futi vachiwedzera kufamba vambonanga kumaruzevha vakasvika kana pachikoro chinonzi Chegato vakaunganidza vanhu ipapo kumberengwa uku woenda kana vachibva ipapo woenda pamadhaga growth point vachibvapo voenda kana pabonda business center vonobuda vari kumatip mission vodzokera zvavo kumashure vonopinda pabhokwa paya vozopedzisira havo zvishavani vachidzokera. Ndinoona sekuti vangasiya vatendeusa vanhu. Kereke inodiwa navanhu, iyi kereke yelo inodiwa navanhu. Kana vakatevedzera mafambiro andinotaurawo, handinoona vanosiya vatendeusa vanhu. Vakawandisa vanhu vezanu kuno, vanotondinyadzisa kunyanya mberengwa yangu uku kunondinyadzisa zvingaiti. Hakuna kana kumbobudirira asi vanongoramba vakangotsikirirana nezanu hamene chavanowana kuzanu. Ndinotenda hangu.
Makadiko pastudio 7 apo tinotenda nenhau dzechokwadi dzemunotipa. Ini ndine hurombo nekuzwire tsitsi kuna vamugwadi nemashoko auri kutaura pamusoro penyaya yamobhuresing ali. Ndinozwe tsitsi nemashoko akadaro. Kana ari masimba emi nawo pari zvino anomuti mutaure kudaro, kunga munhu usina hama, usina mwana, usina vabereki, usina chii, nekuti mune masimba iko zvino. Vamugwadi ndokumuyeuchidzai kuti ndo zvaiitawo vana Jonathan Moyo zvemuri kuita izvi. Asi iko zvino wakazouya chindokumbira mwana vanhu vaZimbabwe rurengerero nezvendaiita. Asi mune zvaaiita mune vanhu vakatofa, mune vanhu vakanyangarika. Uyezve ndouyazve kupe urombo kune ivo vakatora vari kushandisiwa kutore munhu kumakuru vakamuuraya kuti vakaita sei. Ngozi aende kunaona mugwadi avo ari kumukurudzira wechimututumadza kuti muri kuita zvinhu zvakanaka. Muchasangana nazvo nerimwe gore kumhuri kwenyu. Ende kana yangozai havamubatsiri kubhadhara vana. Iwo vari pamasimba uchidye mari mechiva protector, mechitumwa mechiite zvinhu zvisina basa rese, mechipfudze upenyu hwevanhu, meshungurudze vanhu. Nguva ichauya hatisiwa vanhu havana kusikwa nezanu pf yenyu yemunotemba naye. Takasikwa nemwari. Nguva yamwari kana yasvika zvese zvinopera izvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden neZuru Maneru vakataura mashoko kunyika yavo vachiti nzvimbo zhinji muAmerica dzava nzvimbo dzinourayiwa vanhu nekuda kwemitemo inopa kuti zvive nyore kutenga pfuti. Vachitaura kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC, vaBiden vakakurudzira kuti nhengo dzeparamende dzishande pamwe chete mukunyora nekudzika mitemo inoita kuti zvisave nyore kutenga pfuti. VaBiden vakati mitemo inoti zvisave nyore kutenga pfuti haina chekuita nekodzero dzevanhu, asi ine chekuita nekuchengetedza upenyu hwevanhu nevana vadiki vari kuurawa nguva dzose. Vakati pagore pfuti dzinouraya vana vazhinji muAmerica kudarika zvirwere zvakaita segomarara kana kuti kenza nezvimwe zvirwere. VaBiden vakakurudzira masineta emapato ose muparamende kuti ashande pamwe chete mukunyora mitemo inoomesera vanhu kutenga pfuti, vachitiwo chirwere chepfungwa chinofanirwa kutarisiswa uye vanoda kutenga pfuti vanofanirwa kuongororwa zvakakwana vasati vadzitengeserwa. Izvi zvinotevera kupfurwa nekuurawa kwevanhu 10 mune chimwe chitoro kuBuffalo mudunhu reNew York, izvo zvakateverwa nekuurawa kwevana vechikoro 10 nevapfumbamwe pamwe nevarayiridzi vavo vaviri mudunhu reTexas svondo rapera. Kubva zvaurawa vana ava, pakaita njodzi dzekuurawa kwevanhu nepfuti dzinopfuura 200. VaBiden vakati zvakaitika zvakwana yave nguva yekuita mushandira pamwe kudzikisa uwandu hwevanourayiwa nefuti. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pakuchidzana kwayo nenyika dzemunharaunda yeIndo-Pacific.
Pavakataura vachishanya kuJapan mavhiki adarika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakataura nezvekuumbwa kwehwaro unozivikanwa nekuti Indo-Pacific Economic Framework. Waro uhu wakanangana nekusimbaradza zvinhu munyaya dzezvekutengeserana uye kusimudzira nyaya dzezveupfumi pakati peAmerica nenyika dziri muIndo-Pacific. Chimwe chinangwa ndechekuona kuti hapana anosaririra munyaya dzebudiriro. Nyika dziri mugungano reIndo-Pacific Economic Framework dzinosanganisira America, Australia, Brunei, India, Indonesia, Japan, the Republic of Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand uye Vietnam. Dzakabatana nyika idzi dzinonzi dzakabata zvikamu 40 kubva muzana zveupfumi hwepasi rose. VaBiden vanoti gungano iri rakanangana nekusimudzira nyaya dzebudiriro muvanhu venyika 12 idzi. VaBiden vanotiwo, tiri kunyora mirawo mitsva munyaya dzezveupfumi makore ano ema-2000 kana kuti 20th century kubatsira nyika dzose idzi kusimudzira zvinhu munyaya dzezveupfumi uye kuti upfumi hugovanwe zvakaenzana. Vanoenderera mberi vachiti, ngatitange nekugadzirisa mitemo nezvisungo munyaya yekutengeserana zvinhu zvine chekuita neumhetura neunyanzvi. Izvi vanotiwo zvinobatsira kuti makambani asamanikidzwe kufukura hapwa pamaitiro avanoita basa kana achida kushanda mune dzimwe nyika. VaBiden vakakurudzirawo kubviswa kwezvimhingamupinyi zvinokanganisa nyaya dzekutengeserana uye kutsvaga nzira itsva dzekugadzirisa matambudziko asati akomba munyaya dzezveupfumi. Vakakurudzirawo kuti nyika idzi dziratidze kuzvipira munyaya dzekushandisa mhando dzemafuta ekufambisa dzimotokari nekugaya magetsi dzisingasvibise mweya wekufema. Mutungamiri wenyika yeAmerica akakurudzirawo kupa vanhu vose mukana wakaenzana munyaya dzezveupfumi uye akati zvakakosha kumisa nyaya dzeuori dzinonzi dzinopa kuti nyika dzepasi rino dzirasikirwe neupfumi huri pakati pezvikamu zviviri nezvishanu kubva muzana. America inotiwo iri kuda kuti nyika idzi dzitaridze kuzvipira munyaya dzemitero yakafanira dzekufambiswa kwemari zvakanaka pasi rose uye kurwisa nyaya dzechioko muhomwe. Chibvumirano cheIndo-Pacific Economic Framework chinonzi chiri pakati pezvibvumirano zvakakosha zvikuru munyaya dzekutengeserana munhoroondo yeAmerica. Gurukota rinoona nezvekutengeserana muAmerica, amai Gina Raimondo, vanoti chibvumirano ichi chinoratidza kuti America yave kudzokera muurongwa hwekutungamira nyika dzepasi rino munyaya dzezveupfumi. VaBiden vanotiwo kuti pawanikwe budiriro panofanira kusimbaradzwa nyaya yekugadzira zvinhu zvemhando yepamusorosoro uye vakatiwo zvakakosha kuti pasawane nyika inotarisirwa pasi. Vanotiwo hwaro uhu ukazadzikiswa nyika dziri muIndo-Pacific dzinosimukira munyaya dzezveupfumi kudarika dzimwe nyika dzepasi rino. VaBiden vanoti America yakazvipira kuva mubatanidzwa uyu kwemakore akawanda uye kuona kuti pave nemuono wemberi neramangwana rakajeka pakati penyika dzine ushamwari hwakasimba munyaya dzezvekudyidzana. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica munyaya dzekudyidzana nenyika dziri muIndo-Pacific maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika wovhura zviri pamutemo musangano wezvicherwa kuVictoria Falls. Zimsek yoshorwa nekuisa mari dzekunyora bvunzo pachikero chemari yekuAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.